manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 8 2021. Makateerera kustudio 7 ndepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru head office nemamwe matare edzimhosva mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimhosva aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo maererana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe tichipararira.
Matare edzimhosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo. Takauya pano musi wemuvhuro timirawo muline asi mari vanongotikupa vanhu vashoma. Wodzokazve nhasi chipiri hatina puwa mari zvadzimodzokazve mangwana. Asi mangwana hatipuwi mari tozopuwa mari yemene China. Vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu. Zviri kutirwadza mari yetu fana kuipiwa tiwane kushandisa. Isusu takabva kure hatina pekurara muno mutown tikunetseka kurara mudondo shambura yekugeza chekudya nzara chaiyo tatambudzika.
Vanhu vakawanda nda vorara mutete vachida kutora mari dzavo mumabhanga kwamutare. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringidza goro ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvekushanda kwematare yeJudicial Service Commission yazivisa nhasi nezvekuvharwa kwemahofisi ayo pamwe nemamwe matare edzimhosva kwenguva diki nekuda kwedenda reCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mashoko avo kuvatori venhau, mutauriri weJudicial Services Commission, amai Constance Makoni Totlana, vati vachavhara mahofisi avo pamwe nemaumatare edzimhosva kwemazuva maviri kuitira kuti vakwanise kuchenesa nzvimbo idzi mushure mekubatwa kwevamwe vashandi nechirwere cheCOVID-19.
Tinoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru head office nemamwe matare edzimhosva mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimhosva aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo maererana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe tichipararira.
Amai Makoni vati matare gumi nemapfumba machavharwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Harare, Bulawayo, Shitungwiza, Shurugwi, Plumtree nedzimwewo.
Matare edzimhosva ayo achange akavharwa mukati mezuva ranhasi neramangwana anosanganisira Harare Civil and Criminal Rotten Row Courts, Tredgold Court in Bulawayo, Gweru Criminal, Gwanda Civil ne Criminal Courts, Plumtree, Mutawatawa, Shurugwi, Chitungwiza, Goromonzi, Norton, Rusape, Chegutu, Inyati, Kadoma, Mbare, Nemutare, Civil and Criminal Courts. Tinoda kuzivisa zvakare ruzhinji rweZimbabwe kuti nyaya idzo dzaifanira kunge dzichinzwika nhasi dzakuzonzwika musi weFriday apo tichange tazovhura ende dzaifanira kuzonzwika mangwana dzakuzonzwikwawo neMandi.
Gweta rinorwira kodzero vamarufu Mandevere vati kunyange hazvo zvekumbovharwa kwematare kuti apfapfaidzwe mishonga yekuuraya utachiona hweCOVID-19 kwakanaka zvinoita kuti vanopomerwa mhosva vasatongwa mhosva dzavo nenguva yakakodzera. Vati upenyu hwevanhu ndohwakanyanya kukosha pazvose nekudaro kana kumatare kune vabatwa neutachiona kunofanirwa kutorwa matano ekuona kuti hapana mumwe munhu anotapurirwa chirwere checovid-19.
Danatwa nejudicial service commission ndiro danho rakanaka zvikuru kuti kana chirwere chanyanya kupararira uye chichipararira nekumatare edzimhosva zvakakosha kuti pambovharwa podirwa mushonga kuitira kuti chirwere chisafamba. Kumatare edzimhosva kunouya nekusangana vanhu vakawanda zvikuru vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka pakava ipo panotangira chirwere, chirwere chinopararira chichipinda munzvimbo dzose dzine vanhu vakawanda. Tozviziva zvedu kuti vanhu vanofanirwa kuzi vatongwe mhosva nenguva, asi upenyu hwevanhu hwakanyanya kukosha kudarika kutongwa kwedzimhosva.
Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana manomwe gumi nevasere kana kuti 4718. Vanhu zviuru zvina nemakumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga vava zana rezviuru nemakumi mana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 145,632. Kusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi masere navapfumbamwe kana kuti 3,896,589 vakanga vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 2,910,953. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yecovid-19 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vemudunhu reMashonaland West vanoti vave kutyira kuti mvura ichatadza kunaya zvakanaka gore rino, izvo zvichavhiringidza gohwo ravo, asi vamwe vachitiwo vane tariro yekuti mvura ichanaya sezvo mwaka yashanduka mazuva ano. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe murimo wekumakonde vashemugede vanoti mvura yanonoka kunaya gore rino zvichienzaniswa negore rapera, uye havaone mvura ichizonaya zvakanaka zvekuti vazadze matura sezvavakaita gore rapera. Mumwe murimo wekubhangeti vatimoti Zvirongwe vanotiwo nekuda kwekushandukwa kwemamiriro ekunze kwave kuitika hazvichashamisa kuti mvura yave kunonoka kunaya. VaZvirongwe vanoti vane chivimbo chekuti mvura ichanaya zvakanaka uye vachakohwa zvakanaka.
Mvura inonoka kunaya tiitasavaakaitwa tiine hofu yekuti iri kuuya kange isi bhanje rino tagara tiri pabhangeti apa reko kwesinguva tadzisa kuti vanhu vakunaya, but pedu isusu mvura yekutibage isvitosvike ma5 6 stars padryland tinoiwana pagore regarega.
Mukuru weZimbabwe Pharmacy Union vaPaul Zakaria vanoti makore ano mvura yave kunonoka kunaya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. VaZakaria vanokurudzira varimi kuti varime mbeu inokurumidza kuibva vachiti mwaka uchiripo. Mukuru weMeteorological Department kudivi rekurima kana kuti Agriculture Meteorologist vaBenjamin Kwenda vanoti mvura iri kunaya zvakasiyana makore ose, vachiti zvimwe zviri kukonzera izvi kushanduka kwemamiriro ekunze.
Chatingati chiri kuitika ndechekuti mukacherechedza gore negore kana kuti mwaka nemwaka manayiro anoita mvura anosiyana. Izvi mukacherechedza kunyange varimi chaivo vanokuziva kuti gore zuva ratakati garagore rapera harisiro zuva ravanodyara gore rino, uye harisiro zuva ravanenge vakadyara gore rapaseri kacho. Saka iyoyo muchirungu tinoiti climate variability. Asiwo zvakare zvafananawo nekuda kwekutiwo kuno
Sangano Food and Agriculture Organization, rinoti Mashonaland and West, rimere matunhu matatu, anosanganisira Mashonaland and East, ne Mashonaland and Central, ari pamberi mukuwanira Zimbabwe chikafu. Nyanzvi munyaya dzekurima, dzinoti matunhu matatu aya akavhiringwa nedambudziko rekuchaya mvura yakakwana, Zimbabwe inopinda munzara. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vari kutora mazuva akawanda pamwe nekurara vari pamabhanga vachida kuti vatore mari dzavo mumabhanga muguta reMutare. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanyai inotevera.
Vanhu ava vazhinji vavo vashandi vehurumende vanenge vabva kure, vamwe vari papenjeni. Vamwe vevanhu ava vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu vari pamutsetse vachirara panze pemabhanga aya. Mumwe wevanhu ava amai Chipomubure vanoti vakauya muguta nemusi wechishanu svondo rapfuura, asi kusvika nhasi havasati vapiwa mari nebhengi ravo. Amai ava vanoti vebhengi ravo vari kubatsira vanhu vashoma pazuva rega rega.
Nekuti hatipedzisi svondo panapa kubva Friday last week up to now tiri pano chingorare panze pasina kana chiri kuti tiri kupuhwa kuseva kwaoko anhu ari kundoseva anhu ashoma shoma. And this promotion inonge ichiitwa icho nekuti munopinda anhu kana 5 kana kuti 10 anopedze 3 hours ari 1 10 iwe chindosevwa iwo. Saka ndozvirikutirwa dzi hatisi kuziya nekuti tichabva pano rini tinopuwa rini kuti mari yacho.
Mumwe wevave nemazuva akawanda vari mamutare vachirarawo panze amai Tendai Chinaka vanoti vari kutadza kutora mari yemudyandigere yemurume wavo uyo aive murwiri wehondo yerusununguko. Amai ava vanoti zviri kuvarwadza kutora nguva refu yakadai vachida kubatsirikana nemari yekutenga mishonga sezvo vari kurwara.
Kushupika kubve Friday ndindori pano kuti ndibatsire ndotenga mapirizi kukliniki. Havadi ba vanotirambidza kuti hamupindi veipinze hama dzavo. Zvinorwadza izvozvo. Handi wakatipe mari yekuti ipindemwo. Arume dai shanda imweka kuMozambiki nyamashi oti nyime mari kuti tisaitora, asi takaremara todo kuti tiishandise tione kurarama oti shungurudza zvakaoma.
Amai Evelyn Singaoke vanoti vane mwana mucheche wavanaye vachirara pachena naye mwana uyu pasina chekudya kana mvura yekugeza sezvo vasina hama mamutare ingavabatsira nepekurara.
Tika pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo. Takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini, asi mari vanongotikupa vanhu vashoma. Wodzokazve nhasi chipiri hatina puwa mari, zvanzi modzokazve mangwana, asi mangwana hatipuwi mari, tozopuwa mari yemanechina. Vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu. Zviri kutirwadza. Mari yetu fana kuipiwa tiwane kushandisa. Isusu takabva kure hatina pekurara muno mutaundi, tiri kunetseka kurara mudondo, shaya mvura yekugeza, chekudya, nzara chaiyo, tatambudzika.
Studio 7 inokwanisa kunzwa divi revakuru vemabhanga kuti tinzwe kuti zvii zviri kukonzera kuti vanhu varare mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga. Asi mumwe mushandi werimwe bhanga uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumirwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 nhasi kuti mabhanga haana kupiwa mari yekuamerica inokwanirana neuwandu hwevanhu vakabhadharwa mabhonasi avo nemari dzemadhora ekuamerica. Mushandi uyu aenderera mberi achiti vamwe vashandi vemapazi ehurumende yakaita sema polisi nemasoja vari kupiwa mari kutanga sezvo mabhanga akapiwa order iyoyo nevakuru vemuhurumende. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini iwe Damoyo.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuKenya vanoti munhu anofungidzirwa kuti anga akazviteya nemabhambo aputitsa mabhambo aya ndokuzviuraya uye kuurayawo vamwe vanhu vaviri mudunhu reKisimu County iro riri pamuganhu neUganda. Mapurisa emuKenya anoti munhu uyu anga ari nhengo yechikwata chinopfurikidza mwero cheAlshabab icho chanetsa muSomalia umo mune muzinda wacho. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munyaya dzekudzivirirwa kwenyika vaJake Sullivan vakaudza vatori venhau kuti vaBiden vakayambira zvakadzama mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti America ichaisa zvirango zveupfumi panyika iyi kana ikapindira zvine chisimba muUkraine. Sangano renhau reReuters rinoti vaBiden navaPutin vakaita musangano padandemutande nezuro vachikurukura nemamiriro akaita zvino muUkraine zvichitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo nenyika iye. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navatakawira kapikinyu vanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East. Vakapikinyu avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica vanoshanda nerimwe sangano rinobatsira varombo pasi rose. Pari zvino vari kushandawo zvakare nezvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinobatsira vari kumusha zviri pasi pesangano rinonzi Citizen Initiative. Vanoti chishuwo chavo ndechekuona zvinhu zvichigadziriswa kumusha munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Uye vanotiwo vanoda kuona vana veZimbabwe vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vachiyanana nekushanda pamwe chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga, muno muAmerica ndinobata ndiri munodzi International Development iyo inoita nezvekubatsira vanhu varombo munyika pasi rose. Ndiri kumusha ndakashanda izvozvi zvemaNGO in International Development uye ndakaendawo kuUniversity yeZimbabwe kwandakaita undergraduate degree ndikaitawo masters ndiriko kuUniversity yeZimbabwe pachikomo.
Vateereri vangada kuziva kuti kuno kuAmerica makauya nebasa here kana kuti makauya muchiuya kuchikoro kunowedzera dzidzo yenyu?
Pandakauya kuno kuAmerica ndakauya ndichiita inonzi professional fellowship pandazoenda kuchikoro.
Mungatsanangura sei mashandiro enyu muno muAmerica nokuti vamwe vanoti kusina mai hakuendwi?
Kushanda muAmerica tatojaira ibasa kana kuti vanhu vacho vanhu vakasiyana vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakawanda vandinoshanda nawo. Pamwe ndinozvinoita kuti kushanda kwacho kuve kunoreruka nokuti tose vazhinji vedu tinobva kunyika dzakasiyana-siyana uyewo vanhu vandinosangana nawo ndevekunyika dzakasiyana-siyana, saka kushanda kwacho kunobva kwaita nyore nekuti tose tiri vatorwa kwatinenge tiri kwacho.
Tinonzwa vakawanda vari kunze kwenyika vana veZimbabwe vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekubatsira kunzvimbo dzavanobva. Zvii zvamuri kuitawo imi kubatsira kwamunobva?
Sezvo ndiri chizvarwa cheZimbabwe handisarudze kuti ndichabatsira vanhu vekwaMutoko kana kuti ndichabatsira vanhu vekwakati, asi ndinobatsira vose vana veZimbabwe vanoda rubatsiro. Pari zvino ndinoshanda naMukoma Freeman Chari, tine yatinoti Citizens Initiative. Iyo yatinobatsira vanhu vanenge vavirwa nemadambudziko sepakaita Cyclone Idai. Takakwanisa kuunganidza mari tikatumira kuZimbabwe. Iye zvino tanga tiri kushanda kubhinga kune chikoro chiruda kubatsirwa, zvino tiruda kushera chibhorani. Uyezve tine vana nherera vari kuMount Abden vatanga tichibatsirawo neCitizen Initiative. Inoone chekurudivi kwangu ndinenge ndichibatsira vazhinji, handingataura hangu kuti ndiri kubatsira vanhu vakaita sei uyezve ndiri kuita zvakati, asi ndinenge ndichedzawo kubatsirawo vauyawo vanenge vandi switsawo dambudziko ravanenge vainaro ndinoedza kubatsira nepandinenge ndichigona. Kana ndisingakwanise ndinotsvagawo vamwe vanhu ndounganidzawo mari tokwanisa kubatsira vanhu vanenge vari kutambudzika kana kuti vanhu vanenge vari kudawo rubatsiro. Asi mazuva ano ndanyanya kumiramira nenyaya yekuti ndinobatsira vana vechikoro nevada kuedza kuenderera mberi nezvikoro zvavo, ndokwandanyanyoita focus nayo.
Chii chamungati chishuwo chenyu chikuru chamunoda kuona chichiitika muupenyu hwenyu?
Chishuwo changu chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vave vana vakasununguka, iwe nyika yakasununguka, vanhu vakwanise kunge vachiwirirana. Pane kukakavadzana kwakanyanya muZimbabwe. Ini handifarire ndikanzwa kukakavadzana kunonyanyoita vana muZimbabwe. Kuriko kuzanu PF, kuMDC nemaMDC yacho kana matongerwo enyika akawanda. Ndoche kutanga. Chechipiri ini ndinoda hangu kuti nyaya yekuZimbabwe inonyanyogadziriswa economy. Dai economy yedu yakwanisa kugadzirwa zvakanaka. Chechitatu chinoenderana nechechipiri chandataura, handidiwo kuona vana veZimbabwe vachitambura vachiitwa chiseko chenyika nenyaya yenhamo yakawanda muZimbabwe.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatakawira kapikinyu vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muBritain, engineer Ivan Nyamapene, vari kurumbidzwa zvikuru nekutungamira urongwa hweguta reLondon hwekugadzira mabhazi anoshandisa simba remagetsi kwete peturu nedizili senzira yekumisa kushanduka kwemamiriro ekunze nekusvibiswa kwemweya wekufema. Engineer Nyamapene vakapihwawo mubayiro nekambani ine mukurumbira zvakanyanya munyika iyi yeUK Power Networks. Vasati vaenda kuLondon, vanyamapfene vakamboshandirawo ZESA muZimbabwe. Mugozeya nezvenyaya iyi, Tabata engineer Nyamapfene.
Chirongwa ichi chirongwa chekuti tisvitse magetsi kumagaraji emabhazi emuLondon. Tiri kuisa magetsi kuti tigova nemabhazi anofamba nemagetsi. Bhazi ndo rinenge rakatakura battery, saka magetsi atinoisa anocharge battery rinenge riri pabhazi. And then the battery iroro ndo rinoita kuti bhazi redu rifambe zuva rese risina kuita dambudziko rekuti munoda kuwedzera fuel sezvinomboitwa fuel kana petrol kana diesel. Tinoisa atingati magwenya acho matransformer tambo dzemagetsi kuti dzigosvika pane magaraji atinenge tichiisa magetsi. Itingati muchirungu inonzi electrical design iyo yandinenge ndichiita ndekuzova munhu anotarisa project yacho, kumanager project yacho kubva ichitanga kusvika mabhazi obuda mugaraji.
Isaka inonzi kambani yenyu?
Kambani yedu tiri kuveka neshanda nemulti disciplinary team, saka ine makambani akawanda. Tingakwanisi zvedu kutaura ese, but pane makambani akawanda ari involved. Asi inini ndinenge ndiri technical lead panyaya dzemagetsi.
Tichitarisa tiri kuona kuti kuLondon kwanga kuchiparurwa mabhazi. Zvakatanga riini izvi? Mabhazi ekutotanga matsva here kuita kana kuti mamuchimbogadzira mamwe mungatsanangurira zvazvo zvichifamba sei?
Chirongwa chekuti tive nemabhazi emagetsi muLondon chakatanga muna 2016. Pari zvino tava nemabhazi anodarika 600 anoshandisa magetsi ari kufamba muLondon. Nezero uno taiita function yekufura ine garaji nyowani rine mabhazi manyowani anoshandisa magetsi.
Mungada here kushanda nevamwe muZimbabwe kuti paparuwo zvirongwa zvakadai sezvo zvirizvo zvaakukurudzirwa nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunzoko?
Tinoda chaizvo kuti zviitike. Dzimwe dzenguva panoita matambudziko ekuti magetsi ekuchaja anenge asingawaniki, asi zvinhu zvinokwanisa kuti zvigogadziriswa. Saka todarira kuti mune zvikamu zviri kutevera tinenge tichibatanawo nevanhu vanoita policy kuZimbabwe kuti tione kuti tinofambidzana pamwe chete sei nekubatsirana kuti technology isvike.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo engineer Nyamapfene vakadzidza kupi chaizvo?
Ini ndakakurira kuZimbabwe, ndikaenda kuUniversity of Zimbabwe kwandakaita degree reelectrical engineering. Ndikazoita zve rimwe degree remasters in renewable energy. Ndichibva ipapo ndakamboshanda kuZESA kwemakore akawanda. Ndikazopindawozve zvakare muchirongwa cheRural Electrification pandanga ndiri mukuru wemagetsi we Royal Electrification ku province ya Mashonaland and Central.
Nyanzvi mnyadzezve magetsi engineer Ivan Nyamamfene vachitaura vari parunare vari ku London mu Britain. Madzimai akawanda ari kuchema chema zvikuru achiti ari kushungurudzwa zvakanyanya pamandande mutande achiti izvi zviri kuitwa kwavari nekuti vanhukadzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongero enyika ari mutauriri wesangano reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Roslyn Ncube vati mirishonga yepamasaisa yakawandisa uye vakadzi vari mune zvematongero wenyika ndo vari kunyanya kushungurudzwa pamadande mutande.
Kuona cyberbullying yakawandisa muno muZimbabwe. Vanhu vari kuhwanda seri kwekuchaipa zvavanoda pamakombiyuta avo, pamafoni avo, vachituka vanhukadzi, vachiita body shaming vanhukadzi, yakawandira kuvakadzi. Kazhinji kacho vakadzi vari mupolitics ndo vari kunyanya kubhuliwa.
Mukuru wesangano rakazvimiririra rinorwira kodzero dzevanhukadzi reWomen Action Group ama Edna Masiwa vauza Studio 7 kuti kushungurudzwa pamadande mudande kuri kunyanyowandira kuvanhukadzi nevanasikana. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa zvakanyanya, vachitiwo zvinokonzera kuti vanasikana vanenge vasangana nedambudziko iri vashaye ushingi.
Zvinobvisa confidence pamwanasikana kuti agone kumirawo achitaura, nekuti it's time panguva dzaanoda kutaurawo point yake kana kuti nyaya iya inoto. Saka zvinoita kuti asaye confident, zvinotoda kuti apasirwe zvakanyanya ne inonzi yatinoti counseling, kuti agone kudzoka paconfidence level dzake kuti agone kuendera mberi neupenyu. Saka once munhu asaya confident, munguva zvinomukangani.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvenyaya iyi sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvevanhukadzi vaMoses Mike pamwe negurukota rebazi iri amai Sembiso Nyoni. Asi sachigaro wekomishini inoona nezvevanhukadzi nevanhurume kana kuti Zimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vatsigirawo kuti dambudziko remhirizhonga pamasaisai rinowanzonyanyira kumadzimai nevanasikana.
Mhirizhonga pamadande mutande ecyberbullying inyaya inotinetse nokuti iri kunyangobata kunyanya kumadzimai kuna nevasikana. Saka isusu secommission inyaya yatanga tichitotarisana nayo kuti ingapedzwa sei.
Hurumende yakaisa mutemo mutsva wedata protection act uyo wakatosainwa kuva mutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Amai Sangarwe vati kunyange hazvo mutemo uchida kuvandudzwa vari kuutambira nemufaro nekuti unobata nemhosva vanhu vanoshungurudza vamwe pamasaisai, vakati tarisiro yavo kuti mutemo uyu uchaderedza dambudziko iri.
Isusu tiri kutofara kuti mutemo uyu wauya, unogona kunga usirakazi zvakakwana, asi tikutenda kuti atleast zvinhu zvakaita sekuti munhu anoisa mapicha emunhu paWhatsApp nokuti waneta naye asina kupeta kana kudii, zvinhu zvingi zvinowanzoitwa kumadzimai wakupuwa mutongo wakakura. Saka tinotenda kuti izvozvi zvemutemo zvichatibatsira kuti tideredze uwandu hwecyberbullying.
Mutemo mutsva uyu unoti imhosva kushungurudza, kutyisidzira pamwe nekushora mumwe munhu pamadande mutande, uye vanoita izvo vakabatwa nemhosva vanoripiswa kana kupika mujere kwemakore anosvika gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, uyewo nyaya yechirwere cheCovid-19 nezviri kuitika panyaya yemapepa ekuti vanhu vashande kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Matare edzimhosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vanhu vakawanda vorara vari mutsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga ekwaMutare. varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvozvo vanofungidzira kuti zvichakanganisa goro ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 Mphalakazi 2021 nguFraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kungani kule outbreak yeflu yesikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela and namuhla futhi o-admin ade bebuza o-class rep bethu ukuthi bangaka abantu abaleflu. Then sasesicina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face-to-face learning sesizafunda online with immediate effect. So khangani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
I-quality layer National University of Science and Technology elikobulawayo libikwa selimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezebulenjini kungenxa yokuqinisa kwenani lababanjwa i-COVID-19 elizweni.
Sikhalile-ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe ikhabhinethi ye-South Africa ukuthi angeyisavusela amafelithi. Wasesho-ke ukuthi hhayi uzakhuluma-ke lo mphathi ntambo wezangaphakathi ubaba uMtsweledi bazi izikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule-South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli walelo lizwe kuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-special Zimbabwe exemption permits. Ikomishini yequka uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo yingxelemo phakathi kweZimbabwe leBotswana isigxibe umsebenzi wayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikholeji leNational University of Science and Technology NUST elikobulawayo linikwa selimisa izifundo zakuya emaklasini. Ngakho-ke izifundi sokuzamele zenze izifundo lezi ebulenjini kungenxa yokuqinisa ngamandla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Ubathabele Masusi ithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu bonke elizweni abagula umkhuhlane we-COVID-19 ledlula inkulungwane ezingamachumi 11,908. Isilinganiso sabantu abasinda kulo mkhuhlane sesehlile safika kumachumi ayisitshiyagalombili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-89%. Unkosazana Letho Kuhle Mlotshwa oqeqetsha eNational University of Science and Technology uthi baphiwe umbiko wokuba sekumiswa izifundo esikolo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abafundi abaningi esikolo vele lokhu bebanjwa i-COVID engakutsho vele ukuthi kungani kule outbreak yeflu yesikolo ngoba wonke umuntu vele abefinya ekhwehlela and namuhla futhi ekuseni o-admin ade bebuza o-class rep bethu ukuthi bangaka abantu abaleflu. Then sasesicina-ke sesithola-ke umbiko ukuthi khona sokuvalwa-ke i-face-to-face learning sesizafunda online with immediate effect. So khangani vele ama-cases aqhubeka esanda kakhulu.
Udokotela Munashe Nigel Mudumiso uchasisa ngohlobo olutsha olwe-COVID-19 osoludale umonakalo emazweni angezansi e-Afrika.
They are getting more cases. The thing is the new variant is for now is known to be easily transmissible. So for now, I don't know whether it's because the variant is mild or it's because of the vaccination drive.
Kumbiko esiyamukelayo sibona amanani abantu abale COVID-19 eqansa kakhulu. Esikwaziyo khathesi ukuba uhlobo lolu COVID-19 luthelelwana lula, kodwa izibonakaliso zinganeno. Asikakuqondisisi ukuthi vele uhlobo lolu lunganeno kumbe okwenza lube nganeno yikuthi abantu bahlatshwa ijekiseni yokumelana lomkhuhlane lo. Lokho sihlolisisa uhlobo lolu kulakho ukuthi luguquke indlela olwenza ngalo kodwa khathesi sazi ukuthi luthelelwana lula.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi kungumbono omuhle ukuba uhulumende avale ilizwe ukuze kwehliswe ukumemetheka kwegcikwane leyelimi.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lohlobo lo-Omicron solufikile elizweni leZimbabwe njalo luyingozi kakhulu. Sikhuthaza izakhamizi ukubana ziqaphele lapho ezithe zathi gwaqa khona bebaningi baqhelelane njalo bafake amamaski ngazo zonke izikhathi. Ubhubhane lolu luyingozi okungabangela ukuthi uhulumende agcine efake umvalelandlini i-lockdown. Khonokho kungaba licebo elihle kodwa-ke siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bayasebenza esikhathini esiningi kuzaba nzima ukuthi bahlale bezivalele endlini.
Kumanani abantu ababanjwe izolo belomkhuhlane we-COVID-19, iHarare iyakhokhela ngabantu abedlula inkulungwane i-1176 kulandele iMashonaland East ngabantu abangamakhulu ayisithupha lanye i-601 kulandele iMashonaland West ngabantu abangamakhulu amane lamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-429 kubuye iManicaland ngabantu abangamakhulu amane lasitshiyagalolunye i-409 kuze iMashingo ngabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye i-356 iBulawayo inabantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane lambili i-342 kulandele iMidlands ebilabantu abangamakhulu amabili phose lamachumi ayisitshiyagalombili i-279 kuthi abalamanani angaphansi kwamakhulu amabili iMatheland South, leMatheland North, leMashonaland Central. Ababulewe ngumkhuhlane lo bahlanu i-5 kuthi abalaliswe esibhedlela bangamakhulu amabili lamachumi amabili lasithupha i-226. Abahlatshwe ijekiseni yokuqala ilizwe lonke izolo baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lane i-14,334 okuletha inani lonke babahlatshwe ijekiseni yokuqala bafike phose kuzigidi ezine i-3,896,589 kuthi abahlatshwe ngokugcweleyo izolo baphose bafike kwinkulungwane ezingamachumi amabili i-18,587 okwenza inani labantu asebehlatshiwe ngokugcweleyo baphose bafike kuzigidi ezintathu i-2,910,953. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma izolo ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi uthe sizafika isikhathi lapho uZulu angasoke avunyelwe khona ezimoteni ezithwala umphakathi nxa engazange ahlatshwe ijekiseni yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wengeze ngokuthi uhulumende uzafaka indawo zokuhlaba ijekiseni ezilindelweni zamabhasi ukuze ofisa ukugada imota aqale ahlatshwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abayinhlanganiso ekumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi imihlangano yabezombusazwe ngeminye esisabalalisa ngamandla i-COVID-19 ngoba ivumela abantu abaningi kulalabo abavunyelwa iziqondiso zelizwe zokumelana lalo mkhuhlane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu thaba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, abeZimbabwe Democracy Institute bathi benze uphenyo oluveza ukuba abe-ZANU PF yibo imbangela enkulu yokukhuphuka kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Okwakhathesi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezingavumeli ukubuthana kwabantu abadlula ikhulu, ukugqoka amamaski lokungasondelani duzane laduzane, i-social distancing. Ekhuluma nentatha lezindaba, umsekeli womholi kweZDI uMnumzana Bekezela Gumbo ukhuthaze ukuhlonitsha kweziqondiso ze-lockdown.
Ubukhokheli bezano kumele bume mvijana ukwenza imputano le ukuthi ngama memorial le eminingi ibihlanganisa abantu abaningi kakhulu amabhasi afika 10 kumele kube nempijana ngoba yikho esesikubona kungani kuyahlanganisa abantu okungaspreada i-COVID-19. Kukanti yena ihulumende ezanu ilama regulations yawafakileyo ukuthi abantu bengabuthani. So lokhana sesibona sokungani ngama double standards ukuthi sokuvalela abanye ukuthi bebuthane bona beqhubeka bebuthane.
Uqhubeke ethi kusobala ukuba bezani PF sebesesikhathini sokukhankasela ukhetho olulandelayo luka-2023.
Yes, okuyicampaign nalokuyana ukuba lokhu abantu benza ama-memorial angapheliyo abahlanganisa abantu abaningi kutshengisa ukuthi sokuzindlela zokubonana lamavota sokuyindlela zokubonana lamavota kukanti uhulumende efakile ama-regulations okuthi abantu bengahlangani. Ngibelithi kuhle kuvunyelwe wonke amaphathi ukuthi enjani singayenza lawo ama-strategy awo awokuhlangana. Abanye bengayenza ama-memorial futhi ngoba maningi abantu batshone zonke indawo.
Engcishi kwezombusazwe uMnumzana Nkosana Dlamini uthi kodwa lokhu kakwenziwanga bezanu PF kuphela kodwa bezombusazwe bamabandla ehlukeneyo.
Yes, ngathi isikhathi sokukhankasa kanti ukukhankasa kwenziwa nina kanti ukukhankasa kwenziwa kuseselesikhathi kuseselezinyanga ukuthi ukhetho lufike. So ngokubona kwami hayi amadoda asebobhasiqine ukuthi akhankase ukuthi abonale singakhohlwa futhi ukuthi silokhetho futhi ngo-March kumnyaka ozayo. So le into etsho ukuthi base baqalise phela ukukhankasa kodwa sizabona njalo ukuthi izanu PF yona ibe vele nje ibuthana kuhle kuhle nje bengaphanjanisanga ngamapolisa.
Kodwa umsekeli womholi womsebenzi kugatsha lwabatsha kuzanu PF uMnumzana Mabutho Moyo uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa impilo kaZulu esithi inhlolisiso le asiqiniso.
Sithi abamithi kezanu PF aspread i-COVID bakhuluma ngayiphi imithi ngezanu PF. Izanu PF is leading by example. I-conference yethu yalo nyaka siyenze yaba virtual. Abantu bebekuma provinces abo exercise i-social distancing. And izanu PF ama-members ayo wonke kuma-structures sathola i-vaccination. Sakhuthaza, sawa nomkhankaso omkhulu okukhuthaza abantu bethu be-vaccine. So laba abacomplainayo kumbe kuthiwa ngoruhanya wakhona ucomplaina enengaphi njalo esithini ngoba izanu PF is known ukuthi iphathe lo mthetho iphathe emlandeli umthetho yelizwe.
Inhlolisiso le iphinde yakhuthaza uhulumende ukuba alandele imithetho yakhe ngokuhlonipha izikondiso ze-COVID-19. Inkulungwane zabantu kumalanga asanda kwedlula bezibuthaniswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe uMnumzana Chiwenga okugoqela umbuthano obusemberengwa ngempelaviki okukhumbula ongumphathintambo wezaphandle kwelizwe uMuyi uMnumzana Sibusiso Moyo. Ngimele isitho 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kule South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli welelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvula kohlelo lwezingwalo zama-special Zimbabwe exemption permits. UMnumzana Ngqabutho Mabhena mgcine sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uthi bahlangane loMnumzana David Mabuza esikoleni seNgonyama kwaMhlanga. UMabhena uthi batshele uMabuza ubana abalamaphepha la abadabuka eZimbabwe iningi labo ngabasuka esigabeni zeMatabeleland lapho okwaba lombhuqazwe weGugurawondi. Abalamaphepha la bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000. Uhulumende weSouth Africa uthi kumele balungise amaphepha okusebenza lokuhlala kulelo lezwe kusiyafika ekupheleni kukampalakazi womnyaka ozayo. UMabhena uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngamaphepha la langomhlangano abawenze lo Mabuza.
Sasivele sihambile saxoxisana leNgwenyama. INgwenyama yasisibiza ke ukuthi isekela likamongameli nizobe nikhona sikwazi ukuthi sikhulumisane la isimbikele udaba lwethu. Yikho ke sahamba kizolo sambikela udaba lwethu. Kanti kasuye yedwa umongameli owayisekela likamongameli esilibikele udaba lwethu. Siyakwazi ukuthi ibandla kilo i-African National Congress sike saxoxisana nalo. Iqembu labasebenzi ikhosato sesike saxoxisana layo. Kanti ke lobukhosi bomdabu sixoxisana labo ikakhulu ingwenyama yamaNdebele.
Ye Mabhena, uhambe njani ke emhlanganweni wenu lo?
Sikhalile ke kusekela likamongameli ngesinqumo esithathiwe iCabinet yeSouth Africa ukuthi angeyisavusela amapermit. Wasesho ke ukuthi hayi uzakhuluma ke lo mphathi ntambo wezangaphakathi ubaba uMtsweledi bazwe izikhalo zethu ukuthi kuyinokungenziwa. Okwakhathesi kusami khona phana ukuthi ama-permit kavuselelwe, kodwa kasikwazi ke kusiya phambili ngengxoxo lezo ezikhona ukuthi kuyinokuzaphuma. Yikho ke ebesikwenza izolo, kanti ke siyaqhubeka futhi sikhuluma lenhlangano eziningi eze-South Africa. Namhlanje sike sathintana le-South African Council of Churches esicabanga ukuthi soba lomhlangano labo maduze sikhulumisana labo. Okwenza ukuthi sikhulumisane lenhlanganiso ze-South Africa labaholi kumbe namakhosi yokuthi udaba lolu longavuselela ama-permit ludaba oluthinta labantu be-South Africa singathi naba-progressive esilobuhlobo labo esiphila labo, ngoba esikubonayo imihla ngemihla yilabo abazibiza put South Africa first, labo Action SA abagijima phambili abathi sibuyele emuva. Egameni le-solidarity bekungazwakali abamilathi abayizizalwane ze-South Africa ukuthi bayasekela njengoba sihlezi labo kuhle, ikakhulu abantu ababuya eMathebeleland kabaqali ukuza e-South Africa namuhla. Abantu baqala ukuza e-South Africa ngama-40s, ngama-50s.
Umnumzana Ngqawuto Mabhena, umgcini wesihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Umabuza ubikwa ijele abasemhlanganweni lo izolo ubana uzakhulumisana lengonyama leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu.
Bengazi ukuthi uma ngizofika la ngizohlangana nale ndaba le. Sengihlangane nayo nabanikazi bayo bakhona la. Sizokhomunikhetha nani. Ngicela ukuthi uminista eze la, ngoba le ndaba iyangithinta direct mina. Manje ke sabuza lapha ku-cabinet ukuthi wena minister ukhuluma ngala bantu
bangu-178,000.
Such minister uyabazi labantu ukuthi bakuphi. Wathi hayi singabathola abantu. Nabo abanye bakhona batholile. Sengihlangene nabo. Manje ke uminista uzafuna alalele inkulumo evela kundaba ezitha ngala bantu la. Silalele le ndaba kodwa kufanele ukuthi wonke umuntu olayikhaya phela abe nepheshana ukuthi wala. Singadali nje kunabantu lapha bathola abantwana, abantwana bakhona ukuthola ama-ID. Le ndaba iyabhebhetheke, sifuna siyilungise le ndaba. Yithuba ke ngoba imajority yala bantu isizwe samaNdebele. Enuma samaNdebele yinye inkosi yamaNdebele. Nani. Nani bakwethu kusho ukuthi kufanele ikhulume le ndaba.
Umnumzana David Mabuza, umsekeli kamongameli wakwele-South Africa, ubexoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwele-South Africa. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umcebisi omkhulu kuhlangothi olubona ngezomvikela kwelemelika olwe US National Security NSA umnumzana Jake Sullivan utshele intatheli ndaba ukubana umongameli Joe Biden waleli lizwe usexwayise omunye wakhe wakwele Russia emhlanganweni wabo abawenze ebulenjini izolo ukuba elemelika lilakho ukwethulela ilizwe lakhe izitshebiso eziqinileyo zomnotho xa ibutho lakhe lingaqhubeka ngelikwenzayo kwele Ukraine. Amankampani alungisa imithi athi eBiotech kanye leyePfizer ethule umbiko namhlanje othi ijekiseni asebelilungisile lokuzivikela kuCOVID-19 okwamanje lokuhlaba abantu okwesithathu elebooster lilawo amandla okumelana lomkhakha omutsha waleli gciwane owe Omicron usanda kuqhamuka. I-Commission ebequba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngcelweni ophakathi weZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo yanikezwa ugwalo lwempumela kamongameli Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana. Intetho lizindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umongameli Masisi uthule themba lokuthi udaba lokuntshontshwa kwenkomo esigabeni esingcelelane leZimbabwe luzalungisiswa masinya lungaphazamisi ubudlelwane bamazwe omabili. Ngemva kwethekelela imizi eseduze lomngcele weZimbabwe ekhala ngokuthi intshontshelwa inkomo abadabuka eZimbabwe, umongameli Masisi wathuma iqula ukuthi liyethapha imbono yezakhamizi phezu kwalolu daba. Ikhomishini le isungula umsebenzi oqaleni kukaLwezi ivakatshela izakhamizi esigabeni esikhala ngokuntshontshelwa inkomo ngabantu abathi badabuka eZimbabwe. Ikhomishini ngemva kokuqoqa imbono zakhamizi isilobe ugwalo olwethulele umongameli Masisi ngeviki edluleyo. Masisi ubone iqula lele sithi umsebenzi wokuqoqa imbono yezakhamizi uzavula indlela ukuthi uxazulule lolu daba.
Mina kuri ngine lokho nokuwetha kanti mina kuri imidi thumoya.
Siyabonga ukuthi seligqibele umsebenzi ngesikhathi. Okuqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi udaba lolu luyaphangiselwa ngoba lulakho ukulimaza ubudlelwano phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe.
Kunale iviki umeli weZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkonweshuro uthethe uhambo lwamalanga amabili esethekelela indawo esibhekane lodubo lokuntshontshelwa inkomo. Umkonweshuro uhlanele izakhamizi ezitheni ukugqela inkokheli ezabelo lenduna uze azizwele ababhekane lakho phezu kokuntshontshelwa inkomo. Kukhangelelwa ukuthi umkonweshuro adlulisele umlayezo awuthole kuzakhamizi kumongameli Emerson Mnangagwa. Mongameli Masisi laye uthi uzakhulumisana nomongameli Mnangagwa phezu kwalolu daba. Kodwa abanye bathi ukuthi udaba lolulungisiswe kuhle kumele kuthathwe imbono yezakhamizi nxa zombili zomngcele. Umnumzana Rodwell Moyo uthi nabeZimbabwe babebhekane lalo udubo lokuntshontshelwa inkomo.
Kayisikho ukuthi bonke abantu abangena eBotswana ngabantu abasuka besiyatshontsha izinkomo, njalo kasali ukuthi amasela ezinkomo akhona on both sides. Uhlupho lukhona ukuthi laba abadutshelela inkomo zabo bafila ukuthi iBotswana kayibenzelanga kuhle, babe sebesiya kwenza lokhu ngendlela yokuphindisela. Besikhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe kumbe ohulumende bobabili kumbe inkokheli zombili zihlale phansi zilungisise udaba lolu olokudutshula kwezinkomo ezistrayayo, ngoba lokhu kwenza kube le-crime, ngoba odutshela inkomo laye uyafila ngokuthi ngithathe ezabo ezeBotswana kumbe useBotswana laye athi angithathe ezabo ezeZimbabwe.
Umlimi umnumzana Mhluphe Dubo Semangwe uthi kumele kube lelihlo elibukhali ukuhluzeni udaba lokuntshontshwa kwenkomo. Uthi njalo kumele kukhanyelwe udaba lwenkomo zeZimbabwe ezidutshulwa zingangena kweleBotswana.
Ngicabanga ukuthi nxa singasebenzisa singathi njengabantu abakheneleyo abayakheleneyo singasebenzisa ulaka kangaka, besingathola enye indlela mhlawumbe ukuthi lezi ezingene khona ngale ezeZimbabwe zivalelwe kwenye indawo kuthiwa yi-quarantine zikhiwa, abanikazi bazo bebhadaliswa kumbe behlawuliswa ifine ethile ukuze bethathe inkomo zabo. Khonokho lakho kuzayenza ukuthi singaphongu yekela inkomo zethu ziphongu chapha nje.
awafakwa isikhathi sokuthumela udaba lolu lube soluphethwe nini phakathi kwamazwe omabili. Kusenjalo ligqonile inani labantu abathola abelo mkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana lisuka kwamachumi amabili lesikhombisa i-27 phakathi komvulwa ngolwesine oludlule kusiyaphose amakhulu amathathu i-272 phakathi kwangolwesihlanu langomvulo. Kodwa ele Botswana lithi isimo silokhu esingethusi, isisindo somkhuhlane sitshengisa ukuthi ilizwe lonke lilombala oluhlaza okukhomba ukuhlaliseka komumo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 isabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo inhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yamaqembu asesigabeni saphezulu e-Premier Soccer League isiyadlulisele phambili eminye yemidlalo obekumele idlalo kuliviki ngenxa yokuba kube lamaqembu ambalwa ahlaselwe kanzima yi-COVID-19. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithoba munomunye obekumele idlalwe kuliviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengeka yenelise ukudlala. Iyintatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgokwera uthi lolu duko lakho kwala lokhu luphazamisa ukuhlelwa kwezemidlalo ngoba abadlali bengavalelwa bodwa.
Kuzabanzima ukuthi amaqembu aweZimbabwe eqhubekelele kwedlala iPremier League kusibone okwakathesi kuliviki kusiba le midlalo emlutshwane ethiwa izadlala ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID isibambe indawo eziningi ngenxa yokuthi amaqembu yethu atholakale esenza isithi i-bio bubble. As long as kungela bio bubble angiboni ukuthi singenelisa ukuthi siqhubekele sidlala le midlalo.
Ucubungula ezemidlalo uWashington Sibanda uthi i-bio bubble yiyo kuphela engadala ukuba imidlalo iqhubekele phambili.
Ukuze sikwanise ukunqoba lesi sitha esiyi-COVID-19 kuzamele senze liyani okuthiwa i-bio bubble esike sayibone isenzakala kwamanye amazwe lakumakhelane South Africa beyenza. Lapho ke abadlali bonke bazahlala ndawonye bangakwanisa ukufinyelela ebantwini abaphansi ngoba okunye okwenza ke ama cases wona lawa akhwele kangaka njalo sithole ukubana ke abadlali abaningi they test positive ikubana ke they in contact labantu abaningi lapha basuka khona emchoveni abayigadayo besiza kuma training sessions.
Umdlalo obekumele udlalwe namhla phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyarda udluliselwe phambili njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngensonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngabalisa obekumele ube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle obekumele kumele ube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu leWawa kanye leBulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuze kudlalwe imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa oza kuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yePowerpup kanye loza kuba phakathi kweqembu leChickenini leTenex enkundleni yeLuveve. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum naseluveve kuCity leHarare City leLeyarda zancikilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala ukuba labadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane weCovid-19 liyamiswa ukudla.
Singekehlukani isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-College le-National University of Science and Technology elikoBulawayo libikwa selimisa izifundo zokuya emaklasini kusenziwa ezebulenjini kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa yi-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bahlangane lomsekeli kamongameli walelo lizwe ukuze bakhulume ngokuvalwa kohlelo lwezingwalo zama-Special Zimbabwe Exemption Permits. I-commission ebiqhuba uphenyo phezu kodaba lokutshontshwa kwenkomo emngceleni ophakathi kweZimbabwe leBotswana isigqibe umsebenzi wayo. Sikugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo Praxitus Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-6:00 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.yoyindobele.com. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokutaurai nhau murimi rweshona
Lilani
murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.